Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe muvhuro chivabvu 22 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vaTsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZanu PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSivia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. VaMpoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabayiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera-pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. VaCharumbira avakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso vanoti muzvare Mokokola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhedhopa ZANU-PF. Ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhilaiza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emo. Saka vakatanga kundirova, vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro. Ndobva ndaenda kumapurisa, ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. takangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti charumbira arohwe ikweyi pano ndozvo zvakaita nezuro.
Pane vamakaziya here pavanhu vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlight Njovu. Hardlight Njovu ndeimwe zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nana kazukuere nevanhu vave vavo vanavuto vanonzi buto gati. Ndo vavanenge vachitandisa matagi okurova vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping akatomboenda futi ukami nemhosva yerep. Panga pana Makawe Sivanda, panga pana buto lezengwenyi Ngwenya memba yecentral committee but iri genga yana akasikuwere thenyi panga pana Tipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Cosmas Muve driver wa MP anonzi Malava. Saka uyu anoshanda nanakasikuwere ne akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazodzidza banga akapa Cosmas achitamupe semura ei. Saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu wamahovhesi vekuno vekutanga vari rimwe vakarohwa naCosmas Nuve wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvisingaiti.
Vanga vari sachigaro yezano PF Youth League Mulawa Central vaMagura Charumbira vachitaura vari parunhare Mulawa Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHard Life Ndlovu. Avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai shefu takaitika nezuro nokuti tine murume anonzi Charumbira haamo mastructures ezano PF Mbulawayo Province zinote membe zano PF. Takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vayanga vasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzecentrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatu richiita meting yecoordinating because vakaisuppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane maovheti maovheti amutsvangwa maovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi vonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombo vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akuwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzeparty vasiri mastructures ende Chambuira is a big problem in Mbulawayo province taneteka isi hatisi mafunction tiri member dzeparty dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika pane zvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma tizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika.
Ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo.
Aiwa kunyepa kunyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHard Life Ndlovu vachitaura vari parunhare Mulawa Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi ava anoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kune zvona zvakaita handingati vanyanyamedzana pane zviya zvangobudavo zvataurwa kuti pane vakarovana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereG40 ndozvatati taona asi hatingazoti tinyanye kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa matiegasi vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kuhulu pane uku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegasi. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zanupiefu ndobato riri kutonga endi munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda marirano nebato rekutonga ndo zviripo mukatara vachihuri kubvakare munhu wezanupiye vakatonge variko kumozambiki vachikura zanupiye saka zanupiyefu hatingaibhishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti ha mapurisa akasununguka hazvisi izvo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira media center vaernest mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavamugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuchinera vatsvangirai vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda akatabatana taomba chinhu chimwe chete. Bruce, ndiri kutaura vatungamiriri, all the political parties, that we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti indirichi, worova naomo wokonfusana. Let's not confuse our own people.
Vatangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanupf. Panyaya dzesarudzo vatangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira tichimirwa tichidiwa sematemba takasunura from top to bottom. Iwo vezeki vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave maimpartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the election dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mugabari kama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhu nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhu University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapati ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano wanezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vaTedros Adhanom Ghebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reWorld Health Organization. Mutungamiri mutsva weIran achangobva mukusarudzwa zvakare vaHassan Rouhani vanoti ukama hwenyika yavo neAmerica hauna kutwasuka uye vati musangano mukuru wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuSaudi Arabia musangano wekuda kuonererwa. VaRouhani vatiwo kugadzikana mudunhu reMiddle East hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo Iran. Sangano United Nations Population Fund kana kuti UNFPA richishanda ne Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWAT rakavhura nzvimbo pa Midland State University yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo iyi iyo yavanoti resource center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achanga achidzidzisawo vamwe vadzidzi Hastings Tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira savadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyangwe nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichi operate as my PH caters and say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitalize information yatiita gadha yatichida kudiseminate. Saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Michelin Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingirizwa nyaya yemaself test akamboindrojuswa ndofunga zvogona kutibetsera nekuti isusu sevana maybe ndenge tichinyara kuti tivekutokwanisa kudai kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura maresults edu but at least pakava nemaself test hurumende yakatiprojura maself test akawanda ndoona soti zvogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo yekunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri richakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza.
Vasise vanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuriko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona. Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira, zvakakosha kuti mazera awa awaniswe ruzivo.
Saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo. Zvazva kureva ndezvekuti chero mapartners ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda imo, zvekuti chero vatange tatadza kubata musati takauya tiri tose uya, vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanhu vakzisa chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda.
Pamusoro peruzivo nemitambo, Rizosenda ichange ichiwanikwawo makondomu. Vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandire nyika zvakazara. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Western Story Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu wakanga wekuzobviswa sezvo wakanga wazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri, vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi Local Content Policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaJuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodzanawo maronda kwavakuitawo nevemalocal industries vanga vavimbisa kuti Statutory Instrument number 64 ichavepo zvachose, asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira, kwakawanikwa kurwa kuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda. Zvelocal content iyo imwe nyaya, inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete iye akataura kuti iri kuenda. Kwese kwese isitotarisa pazvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwani kwe tichizozvitarisa, isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda, vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevavanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Izvi zvamungataura pamusoro pedanho iro.
Ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi hachichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawaniki. Musiyano wangu wangu wopo ndewekuti government yanga isawa ne duty pasinu zvachona zvinopinda munyika vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinova zvatakambotaura isusu international cross border trade association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda vanhu vari kupinda nezvinhu vanhu vari kusimagula vanhu vari kupinda nazvo even nepa border jaipo jaipo zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare avasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare Vimbai Musvaburi. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Musvaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo muno musada vanhu vakawanda vanhu vacho vakawanda havana pekugara vanhu vacho vakawanda pavari kutambura takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo tivavigire chikafu chikafu chitasara chinenge chakakondribitwa navanhu toenda kunovapa ivhen tisina kubikwa hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamugwagwa vakawandisa muno muSouth Africa nekuti inini ndango ndikove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa saka ndikakuudzai manhamba ndee ndichitonyepa mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti because vari kumarocation akasiyana vamwe vari kumatown akasiyana vamwe vari kuDurban vamwe vari kuCape Town isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3000 hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira. Vanozvibatsira nokuti vanoenda kumarobhotsi vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulauncha project yekuvaendesera munguvo mablankets. Tiri kuita nezvekuti tichakumbira vane mablankets masaru kuti tikwanise kunovapa vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets. Tichalauncha GoFund account. Kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo kuti tivapowo mablankets ari warm kuti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mameseji paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musvaburi.
Muzvare Vimbai Musvaburi vachitaura parunhare vari muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha weDynamos mapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murayiridzi wavo Lloyd Mutasa uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Lloyd Mutasa anofanira kugadzirisa timu kuti tambe bhora zvakanaka because zvinorwadza masapota zvaanorwadziwa.
Vabatana ikwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murayiridzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye pointi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black
tinotenda mutoro wedu nhau Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande naMutungamiri Nkomo.